mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 28 kugombi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 tv muwashington dc Chenda kutima kwa nisa kufanesu mchilo kwa chedu cha nasi. Ini ndini tanono kawande ndiri mu Washington DC ndi chiti yezinoi ziri mchilo kwa cha nasi. Sangano re United Nations Children's Fund UNICEF rino di chidimbu kana kuti hafu yewe chidike munyika avasi muzvikoro. Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi Re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe wa Robson Chere vanosunungurwa. Sangano re Zimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vashandi vakawanda vari kutambura nekuda kwemihoro iri pasi yavanotambiriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nore United Nations Children's Fund kana kuti UNICEF rakabatana nehurumende yeZimbabwe vakabudisa gwaro rinoti chidimbu kana kuti hafu yeve chidiki munyika havasi muzvikoro pamusoro peurombo hwakanyanyiswa nedenda reCOVID-19. Gwaro iri rinotiwo uwandu hweve chidiki vasiri muzvikoro hwakawedzera zvakapetwa kaviri mumakore matatu apfuura. Mumiriri weUNICEF muZimbabwe vaTajudin Oyewale varumbidza Zimbabwe mukukwanisa kufambisa zvunhu panguva yeCOVID-19 nekukwanisa kwavo kuti vana vadzidze vari kudzimba dzavo panguva yemalockdown. Denda reCOVID-19 risati rauya zvikamu 21 kubva muzana kana kuti 21% zvevechidiki vakange vasiri muchikoro. Asi iko zvino vana vasiri muchikoro vava zvikamu 41 kubva muzana kana kuti 47%. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Voice of America kuti vanoda nguva yekutarisisa gwaro iri vasati vataura pamusoro penyaya iyi. Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vararidzi re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS va Robson Chere vakasunungurwa nezuro masikati mushure mekupambwa nevavanoti vasori pavakange vari pamusangano nevabereki vevadzidzi muguruve. Vachere vanoti hapana chinoshamisa kana kutyisa kuti varairidzi vaite musangano nevabereki vevana vavanodzidzisa vachiti havanzwisisi kuti sei hurumende ichiona varairidzi sevavengi vasingadi nyika yavo. Vachere vati varairidzi vacharamba vachiita basa ravo nemazvo uye vachiita hurukuro nevabereki nokuti varairidzi pamwe chete nevabereki nehurumende ndivo vanosungirwa kushanda pamwe chete kuti vana vapiwe dzidzo yakanaka yakakwana.
Nezuro musi wechitatu tanga tiri mumashonaland central province kuguruwe uko takanga tuita musangano pakati pevarairidzi nevabereki maringe nezvidzidzo yedu yemunyika izvo zvatinobvumirwa kunge tichiita sesangano rakarejistwa retrade union rinomirira zvedzidzo munyika. Asi chakazotishamisa ndechekuti pakauya wasori musori wehurumende hatoti masiya iwo pamwe chete nemupurisa wakati taifanange tichinge tavazivisa kuti musangano unge uriko, asi izvo zvisiri ndizvo zviri pamutemo. Vakanditora zviri pamutemo, vakandikanda mumotokari yavakauya nayo, vakandiendesa kukamba yamapurisa. Uko ndakasvika ndikashungurudzwa ndakadetainwa kuchengetedzwa kwenguva yakareba zvikuru ndichinziva ari kuda kundichaja nemhosva yekuti hatina kunge tawaudza kuchiita musangano wakadaro. Mushure mekunge tanzvera mabhuku ezvemutemo vakazoona kuti hakuna mhosva yakadaro, ndipo pavakazondisunungura. Asi ndikazobuda ndikakwanisa kunge ndabuda muprovinsi yemashonaland central.
Vaka kupamba indi vanani uye vaidei.
Ndaka pambwa nemusoro wehurumende asiri mupurisa tinoziva kuti kana munhu achingaita mhosva mapurisa ndo anofanira kunga achiuya achisunga munhu omusunga oenda naye anomuudza mhosva yake yaanenge apara asi havana kukwanisa kuita zvinhu zvese izvi vakangonditi tauya takutora iwe ndiwe wakonzera kuti musangano wakadai unge uchiitika
mapurisa ane mhosva yavari kukupomera here vachere
pandakasvika kukamba yamapurisa vakazama kutsvaga kuti mhosva yandingapomerwa nayo ndeyei nekuti vakanga vangondisunga asi pasina mhosva yati yavapo panguva iyoyo zvinoreva kuti ini ndakasungwa pasina mhosva yandanga ndapara nenyaya yekungoti ndanga ndiri munzvimbo yeguruwe chete asi pasina mhosva yandapara
hamuna kurohwa here makadini
ndakashungurudzwa kugariswa kumapurisa kwenguva yakareba kutorwa ndikaiswa mutraki asi havana kundirova vaingondishungurudza kuti vachida kundibvunza kuti muri kuzviitirei tikati tiri kuzviitira nyaya idzi dzokuti inge ichibudirira munyika saka nyaya iripo ndeyekuti vabereki nevarayiridzi vakasangana tinotarisa matambudziko ari munyaya yedzidzo toona kuti ingagadzirise sei nyaya idzi dzokuti patinotaurawo nehurumende isu tinenge tine pfungwa dziri kubva kuvabereki pamwe chete nepfungwa dziri kubva kuvarayiridzi izvi ndizvo zvandaishungurudzirwa panguva yandakanga ndakapambwa
pane zvamuchaita here pamusoro penyaya iyi
ini panyaya iyi ndaiisa kumagweta yakaitika iyi saka muzuva ranhasi ndichasangana nemagweta vari kuziva zvakaitika nezuro
imi munofungei pamusoro pezvakaitika kwamuri izvi
nyaya yekumirira washandi uye nyaya yekumirira dzidzo yatiri kuita tichisangana nevabereki pamwe chete nevashandi yakuonekwa sekunge mhosva nekuti isinenge takamira pachokwadi saka ndiri kuona kuti hurumende yakutora nyaya iyi sekuti its criminal saka vakuzama kuda kutsvaga pese kuti vaone kuti vangape mhosva sei nekuti tinenge tichikurukura zvinhu zviripo kana zvakaipa zvakaipa nekuti toda kuti dzidzo yedu iende mberi tichiona pfungwa dzese uye inyaya yekuti tibatsirane kuti zvinhu zviende mberi asi hurumende yedu iri kuona sekunge haidi dzimwe pfungwa inenge isingade kuti vanhu tijekeserane tinge tichikurukura ndosaka tiri kuzoshungurudzwa seizvozvi asi hatidzokere kumashure nekuti nyika yedu kuti iende mberi dzidzo yedu inofanira inge ichibudirira
avo vange vari munyori mukuru wesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe varobson chere vari parunhare nestudio 7 mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vakaudza studio 7 nezuro kuti havana kumbopirwa nyaya iyi zvichakadaro mune imwe zvenyaya dare ramajistrate muharare rakapa mutongo wekuti gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi mukuru wemajeri vamoses chiobvu nemupurisa akasunga murayiridzi munyaradzi masiwa vari pemasiwa mari inosvika zviuru mazana maviri zvemadhora emunyika kana kuti $200,000 mushure mekuvasunga nekuvaita kafira mberi vari mujeri vamasiwa vanova mutevedzeri wavachere vakasungwa musi wa16 nyamavhuvhu 2019 vari pamarket square unova musi wakaratidzira vatsigiri vemdc mushure mekunge vaonekwa vakapfeka hembe tsvuku pamarket square vakabva vasungwa vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende kunyange vainge vasiri pavanhu vairatidzira hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati kuti tinzwe divi remapurisa pamutongo uyu asi blessing zulu westudio 7 abata vamasiwa
mhuri yokwamasiwa ine mufaro amalgamated rural teachers union ine mufaro nyika yezimbabwe iri kufara nokuti vanoziva munyaradzi masiwa ndiri munhu anoda runyararo ndiri munhu anoda nyika yake ndiri munhu ari patriotic munhu asina nyonganyonga yaanganzi angakonzera munyika yezimbabwe saka vane mufaro nekuchenurwa kwaitwa zita ramunyaradzi masiwa vazvitambira namaoko maviri kana hurumende ichikumbira ruregerero kuti aiwa chakakukanganisira zvinhu zvakangokonzerwawo zvakaitwa nevashandi vakatora mutemo vakaisa mumaoko avo mapurisa. Saka tinoona dare redzimhosva randichenura nekuti raona ndisina mhaka yandakapara apo pandakarohwa ndikapondwa namapurisa ndikanovharirwa muchirongo umo ndaishayiwa chikafu nguva zhinji hama dzangu dzichitadza kundiona ndikaitwa zvinhu zvakawanda zvimwe zvokuti ndikazvirangarira misodzi inodonha asi nhasi ndine chidimbu chemufaro nokuti ndachenurwa.
Ko sei muchinika kugunun'una?
Hakuna mari ingakwanisa kubhadhara kupondwa kunenge kwaitwa munhu nokuti pfungwa dzake dzinenge dzapondwa muviri wake unenge wapondwa uyezve zita rake rinenge rasviba kuvanhu zvinotora makore akawanda kuti zvinhu izvozvo zvibve mupfungwa. Hakuna mari ingakwanisa kuchenura munhu asi mufaro ndinawo nokuti matare edzimhosva ayanika pachena kuti aiwa munyaradzi Masiwa asi mupari wemhosva asi kuti vakatomusunga akamuvharira ndivo vapari vemhosva vanofanira kunge vachivharirwa vari ivo.
Manga muchinzi mapara mhosva yei?
Yekupandukira hurumende yekukonzera nyonga nyonga munyika.
Murayiridzi vamunyaradzi Masiwa vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Apo vashandi vemunyika vatarisana nekurangarira zuva revashandi pasi rose reWorkers Day iro rinocherechedzwa pasi rose musi wa1 Chivabvu gore roga roga. Sangano guru rinomirira vashandi veZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoti vashandi vakawanda vari kutambura nekuda kwemihoro iri pasi yavanotambiriswa kumabasa. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vashandi vazhinji havasi kusvika pamadhora emunyika zviuru makumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana makumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti Zimbabwean dollars $92,192.89 yakaziviswa neConsumer Council of Zimbabwe mwedzi wapera kuti ndiyo inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu kuti irarame pamwedzi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Tingatarisa macollective bargaining aripo, macollective bargaining agreements kumasekta zakati wandei. Tingangowana maybe revenue collection kuzimra. Ndivo sekta tingati inobhadhara. Totarisa vekumabank neimwe yacho tiri kuti inobhadhara. Mame masekta zaasati ambosvika ikoko vashandi vakawanda havasi kuipata iyoyo mari iyoyoyo isingakwani zvakadaro vashoma vanotoiwana mari iyoyo.
Iye zvino vashandi vakawanda vari kungadai vachitambira mari vashandi vepasi.
Tingati iyo zvino taona dambudziko rokuti maemployers vanopa yatinoti maallowances. Tingati minimum yevashandi vakawanda inenge iri kuma26,000. Ndiyo masekta zakawanda 26,000 to 30,000 ndiyo inenge iri basic yekuti kana munhu achibuda basa ndiyo inoshandisa kucalculata materminal benefits ake. Inozofurikidza ipapo nenyaya yekuti maemployers anenge achiti tinozviziva kuti upenyu hwakaoma saka saemployer ndokupa cost of living adjustment. Uwezera kana ime 10,000 mari iyoyo yosvika kana kuti kuma 40,000 asi haisiyo basic salary yemunhu. Basic salary yemunhu inenge iri pasi saka tinokuona kuti vanoti maallowances anogona kutofura salary kusvika kairi kana katakatatu anenge ale maallowances. Zvinozonetsa ndokuti maallowances employer anokwanisa kuvatora paanenge achida kubvisa.
Zvinhu zvingaitwa vamoyo kuti dambudziko iringe richigadziriswa vashandi vafambidzanewo nemari inodiwa pamwedzi?
Pane zvakawanda zvinofanira kutoongororwa. Chekutanga ndeyokuti tiri kushandisa mari rudzii senyika. Ndiyo chinhu chekutanga. Nenyaya yokuti mari iyoyo ndiyo inotodetemaina kuti uchakwanisa kutenga zvinowanika here kana kuti kwete. Saka kana vashandi vachingopiwa mari isikakwanisi kutenga, zvinoreva kuti vashandi vanogara vari kumatambudziko. Chechipiri inyaya yekuti isisu senyika tinokwanisa kuproducer here maproducts yatinoti iproduction kumasectors. Ndizvo zvinotokonzera kuti maemployers akwanise kubhadhara mari iri nani. Nenyaya yekuti kana tiri vashandi tingati tinoda mari, asi kumakambani patinoshanda tosera takagara nenyaya yekuti maproducts acho anenge achigadzirwa ipapo haasi kutengwa, nenyaya yekuti haana vanhu vanototenga zvekare. Vanhu hapana mari yacho, pachirungu tinoti aggregate demand. Hapana demand yemaproducts aripo. Zvinoreva kuti kana business person anenge achida kubhadhara ane dambudziko remari yacho, nekuti anayo here mari yacho yekubhadhara inenge isipo. Saka tingakuti zvese izvozvo zvinogona kukreatwa neenvironment inenge iripo.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumiriri weUnited Nations varizve mutauriri wezvekodzero nekugarisana kwakanaka munyika yeZimbabwe vaEdward Callon vanoti zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika yeZimbabwe nenyika dzekuEurope neAmerica zvinofanirwa kubviswa kuitira kuti nyika yeZimbabwe ikurumidze kusimukira mukugadzirisa nyaya dzezveupfumi. VaCallon vaitaura nezuro pamhemberero yekucherechedza zuva rekuwadzana nerunyararo kana kuti reInternational Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace vari kuBulawayo. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University kuSouth Africa muzvinafundo Munyaradzi Mukonza vanoti zvirango zveupfumi hazvina shanduko yakanyanya yazvakaunza.
Nyaya yekuti masanctions anotendirwa here kana kuti haatendirwi kasi pachirungu legal kana illegal ichayanga ichinetsa kwenguva yakati rebei nekuda kwekuti vekuamerica vaitaiwa masanctions aya masanctions akangotarirwa vamwe vanhu vakanga vachiita zvekupfuura kodzero dzevanhu muZimbabwe pamwe chete nekuwanikwa vachiita urongi usina kumira pakanaka. Hurumende yeZimbabwe yakamirawo nerekuti aiwa masanctions aya
ndoda kuti titarise zverimwe divi zvazvinonzi masanctions ayanga akangotemerwawo zvimwe zvizvarwa zvinoverengeka kuti ndinhingi nanhingi kwete senyika. Kubviswa kwawo kunobatsira papi kuti nyaya dzeupfumi dzemuZimbabwe nedzematongerwo enyika dzigadzikane?
Kubviswa kwawo kunobatsira pakuti pane mapazi ehurumende anga asatenderi kana kudyidzana nenyika dzakaita sanaa nevamwe vari kunyika izvozvo. Saka kwakawo kusabatsira kuti kuvhure mikana hoko tinozvanya yekuti masanctions aya anga ari targeted kana kuti anga akangotarirwa zvimwe zvizvarwa, asi chokwadi chaicho chaicho vasingasatinga nekuti titaura nechekuti masanctions aya anga asiri kunyatsobatsira nekuti ivo vakatarirwa vacho vanga vachingoita zvavanoda vakaramidzwa kuenda kunew yorko vanga vachienda kunana Dubai kwavanga vachikunoshandisa mari idzozo zavanenge vanga vachisaka kutiti masanctions aani paakabatsira hatichatopaonwa uye tinoona kuti masanctions aya zvaanga akuita ndezvekuti anga akuchishandiswa ivo vezvematongerwo enyika muZimbabwe kuti kuti vati chokutadza kuita zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo munyaradzi mukonza vari parunhare kuSouth Africa naEvans Zvininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zimbabwe, Studio 7 apo. Enda ingoda kungobvunza angu kuti chii chinomboitika kuvanhu veZanu PF. Munoreva here imi kuti masanctions ndoanokonzeresa kuti vashandi kana vakati vanodawo mari ngaiwedzerwe. Potanga pamboitwa matare. Medzisire yazvo masoja ndoopiwa mari chete, maticha nemanesi vachitambura. Izvi zvinokonzerwa nemasanctions here nayi hama dzangu. Aiwa, vanopepukai, musashandiswa neZanu PF, musashandiswa.
Kwazvai paStudio 7 apo. Muri kutaura naSabhu Abraham Spendere. Zviri kuitwa neZanu PF zvokushandisa vaSabhu kuita zvematongerwo enyika. Vamunangagwa vakundikana, vakundikana munangagwa. Kumadizi enyu mambondozorora. Tingawana vanasekuru vedu isu vakatisirawo uSabhu. Ndakutotongawo tiri vana vechidiki, siyaiwo vana vechidiki vambofambira mberi. Ndatenda zvangu paStudio 7, ini Sabhuku Abraham Spendere.
Halo paStudio 7, ndoda kumboreketawo hangu kuziya kwedu kwetinoita muchindau chedu, muchishona chedu. Muntu ane godo, muntu ane godo haagoni kuaka musha. Godo arivaki musha rinoputsa. Ndorakaurayisa Abheri. Kaini wakauraya munikina wake Abheri ngegodo. Saka purezidendi wedu uripo zvinezvi vamunangagwa vane godo. Kudai vasina godo ingadai vatosiyirawo umweni. Noona, saka vari kuti ndivo vachiri kuramba vari vechivhoterwa. Munoona Mandela wanga asina godo, haana kumbotora matemu mairi nokuti wanga akura. Saka vamunangagwa vane godo, hakuna kwavangambovakanyika ikaenda.
Ini ndinoitwa Proud ndiri kuno kumateme kugokwe. Ini ndoda kuzivawo nezvechirongwa chekurejesta kuvhota chamunogara muchitaura nezvacho mazvizi. Ini semumwe wechidika ndoda kuvhotawo maelections a2023. Handitombozviziva kuti zviri kufamba sei, so ndaikumbira kuti musiise meseji kuziki kuitira kuti kana vakuuyawo kuno kuvagozirizawo kana kuudza kana Sabhuku kana kusungirira maposta. Kozi isusu tiri kungozonzwa kuchinzi apa paimboregistigwa kuvhota, asati kuziva kuti zviri kufamba sei, sevanhu vanoda kutanga kuvhota next year.
Makadini washamarari weStudio 7, ndinokutendai zvikuru nebasa guru ramunoita. Rambai makadaro, nekuti hondo iriko kumusha kwedu uku ihondo yakaoma. Tichitarisa zvedu muchimiro chitenga chirimo munyika, munyika mune kunyepa kwakakurisisa kunoitika munyika imomo zvisingaiti. Takanyeberwa kubva makore apfuura kakawandisa, tichiona zvakawanda zvinenge zvichiitwa munyika. Vatungamiriri vainenge vachiziti vatungamiriri vebato reZanu PF, vanhu vasingaiti zvachose, vanhu ivavo vane uoi hwakakurisisa, vane utsvamiriri, vane utsinye humhondi hwakakura zvisingaiti vatinovaona vechiita. Zvizhinji vanhu vanotozviziva, pana vasingachazivi. ZANU PF haina vanhu vachaida, asi kuti zvainoita inoriga maelections ayo nekushandisa ivo maSabhuku nemadzishe zvichiva zvisiri pamutemo zvavanenge vachiita. Zvinhu zvetakaona kamakore apfuura ma2008 zvichiitwa maelections kakawandisa, ndozvonga zvichiitwa vanhu vachirohwa vachiitwa sei. But tinoti Mwari anotibatsira, nekuti hapana zuva risingasviki. Pane chimwe nachimwe chine nguva yacho. ZANU PF yakapera kare. Ukada kuta iye president anozvi president weZANU uyu, munhu akatodzingwawo nguva yake, akadzingwa kuzi abuda munyika, akatobudawo munyika ichitiza, akazodzokera kuzviiswa panzvimbo iyoyo yaavari iyoyo. But izvo wakutangawo muti ari right pane zvaari kuita, but pasina chaari kuita. Vanhu vari kusafa nenzara kuchiita sei. Saka tinoti vanhu ngavapepuke zveshuwa. ZANU-PF haina munhu achaida asi kuti inombunyikidza vanhu. Saka tinongoti vanhu dai varejista vakawanda kuti ishaye marigiro emaerection.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pekubatsira nechikafu munharaunda yekumadokero kweAfrica. Bazi reUnited States Agency for International Development, USAID, riri kuwedzera nemari inoita mamiriyoni mazana matatu ane gumi nerimwe emadhora ekuAmerica, kana kuti $311 million, kubatsira nechikafu vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere, kana kuti 3.8 million vanogara munharaunda dzeSahel neLake Chad Basin kumadokero kweAfrica. Mari iyi ichashandiswa kutengera vanhu ava mupunga, mirivo, mafuta ekubikisa nezvimwe zvikafu zvinofanirwa kudyiwa nevanhu vanorwara mushure mekushaya chikafu kwenguva refu. Mari iyi ichashandiswawo pavanhu vasina pekugara, mvura yakachena, utsanana nezvimbuzi, pamwe chete nekurapa vakavhiringwa nekurwisana mumatunhu aya. Rubatsiro urwu runouya panguva iyo United Nations yazivisa kuti vanhu vemunharaunda iyi vanopfuura mamiriyoni makumi matatu nemashanu 35 million vachaita dambudziko rekushaya zvekudya mwaka uri kuuya. Mudunhu reSahel kusagadzikana uku kunokonzerwa negohoshoma uye nekurwisana. Izvi zvakonzera kuti vanhu vanoita mamiriyoni makumi maviri vabatsirwe nechikafu. Nharaunda yeLake Chad Basin iri kumadokero aAfrica munyika dzeCameroon, Chad, Niger neNigeria. Kwemakore gumi nemaviri nzvimbo iyi iri mudambudziko rokurwisana kuri kukonzerwa nevarwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram neISIS West Africa, vakakonzera kuti vanhu vanoita mamiriyoni gumi nezviuruzana vabatsirwe nechikafu. Pamusoro pezvo, vanhu vanoita mamiriyoni matatu vakamanikidzwa kutiza misha yavo, izvo zvakakonzera kushakwa pekwekugara, mvura yakachena nezveutsanana munzvimbo iyi. Kubva muna gumi guru 2020, America yakashandisa mamiriyoni mazana mapfumbamwe ane makumi mana nemana emadhora, kana kuti $944 million, kubatsira vanhu vemuLake Chad Basin. Kuratidza kuzvipira kwehurumende yavo mukushanda nekubatsirana nenyika dzemuAfrica, hurumende yava Joe Biden yakapinda mumusangano wepagore weGeneral Assembly of the Sahel Alliance senhengo yakazara yesangano iri. Izvi zvichabatsira mukutaurirana nevanobatsira vemabhizimisi uye kusimbaradza kushanda pamwe mudunhu reSahel. America icharamba ichitsvaka nzira dzekubatsira vanonetseka mudunhu reSahel. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pekubatsira vanotambura munharaunda yekumadokero kweAfrica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reUnited Nations Children's Fund, kana kuti UNICEF, rinoti chidimbu kana kuti hafu yevechidiki munyika havasi muzvikoro. Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaRobson Chere, vanosunungurwa. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vashandi vakawanda vari kutambura nekuda kwemihoro iri pasi yavanotambiriswa. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini Kanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.